manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadiki yoronga kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadiki iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa 16 mbudzi wekuzeya nyaya yesarudzo dzemuMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa avo vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vakakunda musarudzo idzi ndava Daniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa nava Venancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. VaMunangagwa ndo sachigaro weSadic asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa uye vaMondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions COMALISO vari Joyce Ngwenya.
Ayo kaichokwadi kuti zvizvarwa zveMozambique tovariwo vakavhota vari kutiwo vakavhotera vaMondlane havana kuhwina. Saka ndo chinhanho chatatiri chiya gore ra2018 pakaitika bongozozo vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachifurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vaMunangagwa ndo sachigaro veSadic. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vaNgwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vaMondlane kuti aiwa makaziwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano wokuyananisa, musangano wokuti dei zvai zvaigona sarudzo yoitwa zvekare kana kuti mavhotes overengwa zvekare kuitira kuti vari kugunun'una kuine chokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakajikiwa. Saka ndoona sokuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wokusora vaMondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinozwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa, munozoona here basa richazenge richiitwa neSadic riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadic?
Aiwa, hatingati zviri kuitwa neSouth Africa zviri kunze kweSadic nokuti South Africa inhengo yakakosha mugungano reSadic. Saka kana vachiita vari kuita zvinofambirana nemafungirwo anoitwa nenhengo, asi sezvatamborwa kutaurawa kuti aiwa kuyedza kupindira kunyaya dziyadziya chinhu chakanaka nokuti tinoziva kuti mapota akabatana asi ngakuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi kana nyaya ikapindwa neSouth Africa zvinoreva kuti yatokora muto saka aiwa basa rakanaka ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe poverengwa nhengo dzesadhek dzakazvimirira dziripo zvoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadyiwa
munoona here Zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yemozambique tichiona kuti vanopikisa mumozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira Frelimo
Zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza vana Botswana Namibia Zambia Mozambique saka nemukurumbira watinawo Zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa Zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yemozambique saka dezva zvagona kuti South Africa kana kuti Botswana inge iye iri kutongamira munyaya dzacho nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzatinoidzi
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7 kanzuro yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuro inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika makumi maviri izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuro nehurumende kuputsa dzimba Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro yeHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo asi mumashoko kuvatori venhau kanzuro yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende kanzuri inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi vakavaka zvakare dzimba dzavo mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba
ichokwadi kune dzimba dzakaputswa dzimba dzakaputswa dzakanga dzakavakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuro ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weresident councils act pasi pemutemo weregional town and country planning act tichitaurawo nevekanzuro vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa masedzi wakamboshanyira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko vachivayambira kuti munoedzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuro izvi zvese zviri above board saka vanhu vakatoita mari dzavo saka nzvimbo yakazopwanywa kanzuro yakawana macourt orders anoitendera pamutemo ndochitiko chakaitika chinosuwisa neimwe njira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yatakupinda munguva yekunaya kwemvura uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarapo zvachose
tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba
zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndezvekuti maland barons nevane huori mumakanzuro nekuhurumende kana wachinge wari kusasvamira kutora nzvimbo dzakaita semawetland matoro edu aya kana vachitora nzvimbo dzakasiyirwa kutawa kwazvikoro kana makiriniki munzvimbo dzaka dzinogara veruzhinji umo vanotendedza matemi vachiziva kuti kune section 74 iri muconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kupwanyirwa chiwakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvidzidzisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji valendi barodi kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara maland barons anoudza vanhu kuti wawake nechimbi chiri. Saka tinoona kuti nyange wekanzuru wakada kunge vachitaura vamwe vemaland barons ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachimbozivikanwa zvakadaro vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokanganisirwa mabasa avo.
Tinonzwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru, ichokwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachitibudisirawo pachena kuti iyo nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei, vakange vari pahousing waiting list here, vakasarudzwawo nenzira ipi, vakabhadhara mari kunani.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi update pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Apa hapadiwe link asi mukaenda paFacebook page yedu tunoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taitawo rombo rakanaka tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwavaDonald Trump musarudzo dzakaitika musi wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies avaTrump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi vatingati investor muchirungu vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti munyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa nekutenga chikafu nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki, vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ikonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura shikare na va Clayton Konese, avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica havasi kufara nehurumende yava Joe Biden. Inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolicies ava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica.
Handina chikuru chandinoona mapolicies kana kuti mitemo yava Trump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti matekisi anobhadharwa. Saka pamwe ndo zvimwe zvichabatsira vechidiki.
Kwanhasi togumira pano mazuva hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete nava Clayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Nzuve ndiri muWashington DC.
Notenda Tabuka nekuti pachirongwa chevechidiki, iye zvinotoenda kuna Ivan Zininga achiti pachirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kusouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo, tikaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro uno. Iro shoko ramwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Aleluya, aleluya, aleluya. Regai ndikukwasei mose musara Jesu Kristu weNazareta mukati mesvondo yanhasi. Sekereke, kereke inokwana papi? Kereke inopinda papi? Kereke yakabata zvose. Kereke yakafane nheyo yakatewa pasi rino rose. Kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvitaura shoko raJehovha Mwari kubhuku yamapisarima 127 inotaura kuti kunze kwaJehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo, hakuna chimwe chavangaita. Saka kereke yakakosa, nokuti kereke ndiyo mavambo ezvose. Hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose, unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosa pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosa, kuri kereke ndiyo mavambo. Takatarisa kudzikiswa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafanana nyika inobata zvepasi rose nokubatsira pano kutonga zvepasi rose. Saka America yakatarisa uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafanana kuna Zvirevo chapter 8 pa verse 15 16 inotaura kuti madzimambo anobata musheneni, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni. Kana kumajere ndizvozvo poga poga muna chini apa umbo wake alonisimu daru oko weti help me God kwa wati mngari ndi mwari wakanaka saka mngari barukumu soro kudenga ndi mwari wakanaka wakatendeka ndozi mweche tezo tika merengazwe kuna Samuel kutanga pa chapter 8 pa verse 5 kuno nzivano wakaenda kuna Samuel wakatakuda mambo kwa mkatime nyike ya Amerika vanu barukuda umwe mtunga miliri saka ama zango chinozi wakuti kereke yaka kosa kereke ndozo ndozo kama iwona inini kutipa manguba ya na mambo Nebukadnezare vairota ziroto za vairota asla ito chwa gavano wa mwari wa chwa duzila kuzilo lele ndosa kama kaona mambo akamborota mtu waenda kure asla wakazo temu akaduzo wa mambo umambo injo kwa mure asla mtazo wanaje saka wati kereke ino bata pose apana paisinga kwa nukuti zose zaka tangwa na Jehova mwari kare na kare kwa iwane mazimambo kusati kwa anewa kwa ane mapresidenti kwa wati mazimambo aiterera aifamba nevanu wa mwari vai udu wazo kiti asma mazimambo kanga asinga tereri aigona uti asyango tanga kutunga miria vaigona kutera mitemo ya madzimai yana maivo kwa wakaropesa vaurashika saka kereke ama zangu yakakosha inobata zvose nokuti mwari ndi mwari wazvose mwari ndi mwari wepasi yokara pasina Jehovah mwari hapana chinhu chingaitika saka regai ndinamate musare nyumwari wekumusoro kudenga baba ndinonyengetera nokunamata panguva dzino baba hedzinoisa rudzi mukati menyika ya America kanai mwari kumusoro kudenga baba pakamira amai Kamala Harris na ba Donald Trump baba wekumusoro soro kudenga vamwe vachasarudza kurudzi vamwe vachasarudza kuruboshwe asi Jehova inemi baba ndimunozi vachatungamira saka mweya museni wamwari kuti baba tungamira ipindai mukati menyika ya America mwanakomana wa David toona kuti vamwe vakadovhota asi mwari kudenga tisaisa America senyika yakatariswa nepasi rose kuti apai kosi tinokumbira kuti mweya museni ugone kutungamira nokuti Jehova mwari wekudenga muri museni ishira nyingi tiranokunamata muri mwari vekumusoro kudenga imi baba nesarenyu rinoshamisa tarinoera sezvo takamboona pakugadzwa kamambo chaus taiona sokureshandiswa ipapo saka ukuru wejehovha ngaone kumukati menyika yeamerica kuti amwe amen
aiwa kwanhasi ngatichigumirai pano tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc
Tinotenda Evans, tunoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munaudze mitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kusouth africa kunokuza chikwata chavo chewarriors mumutambo wacho wakakoshesesa nekinya uri kune chishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eafcon 2025 ayo achatambirwa kumorocco Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu wakamira sei.
Motevedzeri wemutungamiriri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atikutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita senews chamuka iro rafamba nezvo nguva ingatinoidei patachiyambuka tichienda kumabhora saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumahofisi eZipa Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai uhwu. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kupolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare Orlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko kuSouth Africa uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zvakanaka ende tondiriko tichisapota Zimbabwe musoitamba neKenya kuSouth Africa ende Zimbabwe must ikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vatendai zvakata vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara muPolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvavo.
It's either a draw or a win. A loser, kungo tinotarisa kuti vanhu vakomana vedu rwendo runovakaipa. Saka vanhu vekuPolokwane, Petersburg, Messina, Gwanda, vese ngavauye neuwandu hwavo, bhora reZimbabwe neKenya.
VaJakarta vanoti sangano ravo riri kurongawo mabhazi achasimuka muZimbabwe kuenda kuSouth Africa. Vachiti pari zvino mabhazi matatu atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda kwete vari muPolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu wenyu hwakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe even ari kunana Cape Town uyai tiite mheremhere, tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAfcon 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints gumi. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAfcon.
Apa tiri kunyeta ira tiketi takutora, saka totarisira win kwete draw. Totarisira win, tine masurprise akaitariswa paNamibia, saka we continue with that stance. Timu yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya musi wa 15 mbudzi inobva yaenda kuyaunde kuCameroon uko inonosangana neCameroon musi wa 19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.